Nasi, zuva reChristmas, tabatanidza nehama neshamwari, mukoma wangu nemhuri yake vauya tiri kungobika. Huku dzedu dzatajaira dzokuZimbabwe nedzimwe dzatakazozivawo tava muno, tichidya tichitamba marekodi.
Mune zvamakaitawo here kune vari kumusha?
Vari kumusha takangomhanya-mhanya kutsvagawo magrocery, kubva kuSouth Africa, kutumira mari nesenditu. Nezvakangosangana-sanganawo kuti ivo vawanewo kana yekuti vatengewo madrinks vafarewo tifare pamwe chete musi weChristmas tichitemberera kugarwa kwaJesu.
Vamwe vaimhanya-mhanya vachigadzirira kuenda kumusha kuti vange vaine hama neshamwari pazuva rezororo reKrisimusi. Imi sei makafunga kuitambira henyu kuEngland?
Takatotambira kuEngland nokuti takada kutarisa bhajeti raichona rekuti isu tobva kuno toenda kuZimbabwe tozotigadzirira Christmas zve tiri kuZimbabwe kuti tifare pamwe chete nevamwe. Takaona kuti hazvibudi mari yazvaikwani, saka zviri nani kuti isu tigare kuno, vari kuZimbabwewo tongopemberera navowo tichingovatumirawo zvimari zvokuti vakwanisewo kutenga one or two things vafarewo nesu sekufara kwatiri kuita tiri kunoku.
Asi munonzwa sei kunge muchipembera zuva reChristmas musiri muZimbabwe?
Izvo zvakaoma uye hazvijairiki. Ndinotarisa kuti ndave kunoku kuUK kuda kwemakore kuda anosvika kana 20, asi gore negore unenge uchingoshuvira kuti dai wanga watambawo Christmas nevamwe ivo vacho vachiri vatenyu, unenge uchingoshuvira kuti dai manga maonana. Even kana wakanzwa kana kuti vamwe vakanga vane mutambo wavanenge vachiita, unenge uchingozwawo kuti ndingadaiwo ndiripo ndakafarawo nevamwe. Tinenge tichingotarisa every year kuti kuda zvakanakawo kumusha rimwe gore, tarongedzawo toenda tonogara pamwe chete nevamwe.
Mataura nyaya yekubika nekugadzirira zvii zvamuri kubika?
Kuno tinenge tichingosanganisa kana nokuti hatinenge tichida kudya zvekuno asi tichida kurangarira futi zvekuZimbabwe. Saka ndikatarisa iko zvino tine garikuni ndiro ratamukira kuisa muoveni zvinoenderanawo nematradition ekuno. Asi chinhu chatisingashotesi Christmas yega yega, huku yedu yechibhoyi yatinoti hard chicken inenge isingovapo. Nezvikanganwa hama hatizviregi, ndizvo zvatinoita masata nesadza rezviyo. Zvese zvatinenge tawana zvekumusha tinenge tichiti musi weChristmas tofanira kuti tizvidyewo, vana vachifara vachidyawo zvikanganwa hama vanozvitawo sere kunyange vakazarirwa kuno.
Kosadza rezviyo vanorigona here vana iri?
Vatojaira, wakatovapa rewaiti vanondoshaiwa kuti zvadii. Kore rebrown vanotoriti chocolate sadza.